Munyori mukuru mbazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti wandu wevanhu varasikirwa neupenyu hunogona kukwira kana kutosvika pavanhu mazana matatu chaiwo.
Certified deaths and confirmed. Huchiri pa98 asi pane zvatiri kunzwa zvatisati takonfema namba dzichakwira chaizvo izvozvo. Tinonyanyospekulita zvakanyanya but pane chanzi yekutosvika kuma300.
Muteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vanzi nehurumende vatungamire urongwa hwekubatsira vanhu kumanikaland vatenda nhasi kuti zvichada mari yakawanda kugadzirisa zvivakwa zvakaparadzwa nedutu mupengo iri. Mukuru wecivil protection unit vanathan nkomo vaudza studio 7 kuti vari kuedza nepose pavanogona kuti vasvike kunzvimbo nhatu dzakanyanyobatwa nedambudziko kuti vabatsire vanhu nechikafu nemishonga.
Tine vagari vemumaruwa imomo ari kungotibetsera vamwe vachitiperekedza saka pane vamwe vachiperekedza zvinhanho zvinogona kuita makumi 40 kusvika patariko zvino.
Nzvimbo nhatu idzi dzinoti Ngangu, Risutu uye Mutambara. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro webhodhi rezimra vakalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumanikaland uye panoda rubatsiro rwakasimba kubva kune vekunze.
Nyaya dzedu dzeinfrastructure dzatokurara zvikuru. Panotoda mari dzakawanda zvekutoti kana hurumende nhasi yaisa 50 million yekuti itopinda igadzirise ikoko chatora nguva yakati kuti zvinhu zvifambe ende ndosaka muchidzwa mazuva mazhinji chiti isusu masankishoni akaipa muzimbabwe masankishoni akaipa anoafekta vanhu vepasi achisiya vapadenga saka zvichatonetsa zvinenge zvichitoda mari yakawanda kubva kunze.
Asi America inoti haina kutemera Zimbabwe zvirango asi kuti vakuru vehurumende vanotyora kodzero dzevanhu. Vaimbova gurukota rezvemari uye vari nhengo yeMDC vatendai biti vativo zvichada mari yakawanda kugadzirisa zvakaparadzwa nedutu mupengo iri.
Nyika haina disaster management. Zvikoro zvakadai zvakavharwa vanhu vakanzi bvai kwamuri ikoko particularly kumalowlying lands. So tine hurumende inongoresponda kumadisaster isingape priority kune vanhu sezvandataura muparliament nhasi. Zvinonyadzisa kuti CPU civil protection unit yakangopiwa 3 million chete mubhajeti reya 2019 yetu tiri kuziva kuora kwakaita mabridge iwayo neinfrastructure zvichada mari inosvika iyo at least $500 million will be able kuisa kugadzirisa mabridge zvikoro nedzimba zvakadonha.
Asi vabiti vanoti hurumende inenge iri kuremerwa nemutoro uyu zvekuti inotoda rubatsiro kubva kunze kwenyika.
Takutoda kutsvaga rubatsiro nekuti taudzwa isu nhasi navajulai mwoyo kuti hurumende yaisa mari inoita 50 million. 50 million mabhondi aya.
Nyaya iyi yabva yaitawo mwana achadumbu amai vatsvamusana sezvo nyika yemozambique inoshandiswa nezimbabwe mukupinza zvinhu kubva kudunhu rebhaira rinosvikira ngarava yakaparadzwawo nedutu mupengo iri. Asi gurukota rezvemhando dzemoto varumbo vanoti havo mafuta ekufambisa dzemotokari haasi kuzoita mashoma nekuti anoshandisa pombi kubva kumozambique uye pombi iyi haina kukanganiswa zvakanyanya nedutu mupengo iri.
Mafuta edu isu atinotora semuzimbabwe anopinda munyika yezimbabwe haana kuva nechakanetsa chakakanganiswa nedutu iri kuvanofungidzira kuti vangakwanisa kutanga kupompavo kubvana kumusi wechina hapana chinenge chakashata maererano nouwandu hwamafuta atinawo isu munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakatiwo chibage chiri mumatura chinofanira kuti chipiwe vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri. Iri rave dambudziko zvakare kunyika sezvo United Nations yakagara yatozivisa kare kuti vanhu vanodarika ma5 million muzimbabwe vanoda rubatsiro nenyaya yenzara yapfunya chisero munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.